Masangano aya anoti haasi kufara sezvo Zeki yakazivisa kuti chirongwa chekupinda muvanhu icho chaifana kutanga musi wa 6 zvita chamiswa asi pasina zvikonzero zvakajeka zvapiwa. Masangano aya anoti kumisa kwechirongwa ichi kunotyora kodzero dzevagari munyika kunyanya vechidiki dzekuti vanyorese mazita avo kuita kuti vazokwanisa kusarudza vatungamiriri vavanoda. Kuru webasa msangano revagari, remasungo United Residents and Headpairs Alliance wa anoziva mguti, vati vadzoserwa kumashure nezeki nebasa ravanga vachiita rekupinda muvanhu vachikurudzira kuti vechidiki pamwe nevakuru vanyorese kuvhota kuita kuti panozoitwa sarudzo vange vachikwanisa kuvhota.
Chinhu chakanyanya kukosha chinodiwa kugadzirira kuregista kuvhota. Munhu wose ane kodzero yekuti aregiste kuvhota uye kuti avhote kana nguva yekuvhota yakwana. Saka takatarisana nezvirongwa zvatati nazvo zvokukurudzira vechidiki nevamwe vanhu vese kuregista kuvhota. Tinoti tadzoserwa kumashure chaizvo nezeki panyaya yekususpenda kwavaita registration plate yanga ifanira kutanga musi wa 6 December. Saka inoendo nguva yataide totoita zvese zvokuregista tatotowana kana wacho. Zvino handisi kuziva kuti vamisire chirongwa chachakanaka kudai. Kwatiri zvinhu zvatidzosera kumashure chaizvo. Takatarisana nekuti isu muguta medu tine makansela anokwana kuita mana akarikoliwa. Saka izvozvo mawadzi wayo ose haana vamiririri.
Sangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira munyika reelection resource center rashoropodza danho iri richiti izvi zvinokanganisa kuitwa kwesarudzo munyika zvakanaka nekuti ruzhinji vachatadza kuwana kodzero yavo yekuvhota. Kuru webasa muERC vaSolomon Bobos Bunu vati nyika yarasikirwa nemukana wakakura nekuti chirongwa ichi change chaitwa nguva yakanaka yezororo mwedzi unouya apo vanhu vakawanda vanenge vasina kubatikana nenyaya dzemabasa.
Tinoona kumiswa kwechirongwa ichi kana kuti kutaurwa hurukuro irimo yekuti urongwa hungangodaro hwamiswa chiri chinhu chatingati mukana watinenge tatotambisa kana tarasa. Tingati lost opportunity muchirungu nekuti kana tichitarisa holiday yatakapindana nayo vanhu vakawanda vanenge vari munzvimbo dzavo, vana vezvikoro vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vanenge vari munzvimbo dzavo. Saka wanga uri mukana wakanaka wekuti electoral commission ikwanise kuregista vavhoti. Kana ichinge yavaregista vanhu vavowanikwa vari muvoters roll vozokwanisa kunge vachipindawo mune zvesarudzo zvinenge zvichizoitika, zvingava zvemabi elections achanga ari confirmed court akataurwa kana zvingava zvedelimitation kuti munhu anga angori muvoters roll nekuti ikodzero yake inofanira kunge ichitoremekedzwa.
Studio 7 inakwanisa kubata mutauriri wezek amai Joyce Kazembe kuti tinzwe divi ravo nezvikonzero zvekumisa chirongwa ichi sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo uye havana kupindura mibvunzo yatavatumira. Mukuru wemabasa muzek vautloile Slaigwana vati havakwanisi kutaura nesu pamusoro penyaya iyi sezvo vasiri pabasa nhasi.
Ndipo kubasa spokesperson ekomishini arapo kubasa mukamufonera anokwanisa kutsanangururai anoni anototwek
asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano revagari recombined ara residents association kana kuti CRA amai Lorraine Mpasirisani vati kushayikwa kwezvikonzero zvekumisa chirongwa ichi zvinoita kuti vanhu vasavimbe nezeki zvinozoita kuti vaipomere mhosva yekusabata sarudzo zvakanaka. Masangano mazhinji anoti ange atanga zvirongwa zvekupinda muvanhu vachivakurudzira kunyoresa kuvhota zvichitevera kubudiswa kwemashoko nezeki ekuti sarudzo dzekutsiva vakadzingwa nemapato avo kana vakashaya dzichaitwa nemuchikamu chekutanga chegore rinouya. Hurumende yakamisa kuitwa kwesarudzo munyika ichiti yakatora danho iri senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chakauraya vanhu muzimbabwe vanosvika zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.